nsangano uno kosha sekuti nsangano reshadhakika zhinji parinosangana zvisinei nekuti vari kutaura nyaya dzakaita sei vanhu vemuzimbabwe vanotorawo mukana iwoyo kuenda kunopa puresha kutarisawo vanhu vakaita semangos vanonopa puresha kuti munge mune utongi wejekerere remuzimbabwe saka panoitwa pose musangano yakaita seiyoyo vana vezimbabwe vanoona semukana kwavari wekuti kuchema kwavo kunzwikiwo nemamwe maleaders dzimwe nzvimbo kunyanya takatarisanawo nekuri nemaelections atichaita zviri kununha dzine vana vemuzimbabwe vanokwanisa kunodzipirawo vachipa puresha kuvanhu vemusadhaki asi zviri kuratidza sekuti manje musadhaki macho nyika dzinofanira kunge dzine influence yakanyanya dzichikwanisa kutaura zvinoteererwa nezimbabwe zvakafanana nesouth africa dzinenge dzine ushamwari hwakanyanya navamugabe
asi tichitarisawo nyaya yekuti vazuma ndo vanenge voita sachigaro vanenge vakambobatawo nyaya yezimbabwe kwemakore akati wandei hamuoni here zvichizobatsira tatarisana nesarudz
kuti titaure izvozvo zvinobva pakuti chakamboita kuti pavanga varivo vasachigaro vazuma zvinhu zvisa kufambe zvakanaka chii tinotarisawo kuti vanhukuti zvinhu zvizonyanya kufamba zvakanaka zvinoda vari vana vemuzimbabwe vasumuka vapachavo vakaitawo huzhinji hwekurwisa utongi hwemubimbidoka hwavamugabe zvino kana vana vemuzimbabwe vasina kubatana vanhu vesadhaki havana zvavanogona kuita zvakanyanya vazuma tinoona semunhu akaedza paaigonawo napo asi chakaitikawo ndechekuti vanhu vakanga vari mumapato ezvematongerwo enyika muzimbabwe havana kunge vakanyanyobatana havana kutorawo mukana wekuti vazuma vanga varipo vainge vachiita vari kutsigirawo kuti munyika muve neutongi hwejekerere saka izvozvo ndo zvimwe zvandinoona zvinogona kudzosera nyika kumashure vazuma vanogona kudaro asi ndoona kunge vamuligi rimwe chete vamuchikwata chimwe chete navamugabe chekuti ivo kwavo vanga vachitofaitawo vachirwisa kuti vasabve pachigaro.